Tell the young sons that I need. Anotubvawo kumba kune vanhu kuti hecho chimandara chedu asi achangobva kutemwa nesando isu tinoona togara totanga kumangara zvedu aiwa zvegens asi mhosva kufamba nebenz asi mhosva kubvama regens achinyanya kunakwa nejesu anyanya kunakwa nejesu aiwa anyanya kunakwa nejesu Ukamuratidza mari achakuratidza mapi achati tek achafuratira njanji patiri achati nemufesi achatikavira panze asi pachapera manzi chamugadzika pasi anotobvawo kumba kune vanhu anotobvawo kumba kune vanhu kuti hecho chimandara chedu asi achangobva kutemwa nesando isu tinoona togara totanga kumangara zvedu aiwa zvegens asi mhosva kufamba nebenz asi mhosva kubvama regens achinyanya kunakwa nejesu anyanya kunakwa nejesu aiwa anyanya kunakwa nejesu Momu zvake vari tai 2 plus yakarova BP Little brother dropped out of high school akadropa EP zvakashota zvizhinji tava show hatiiwini I am a sports as it is. I know the joy lane. She would you tell me coini. Antijerundika shamanu namo vachazongoti muro indini takamboramba zvavakatenga takambosasana samatenga takafamba nawo macheja takazotambura takatemba zveumandara zvakarema ndiri kuparara ndakatenza midzimu yababa yakaneta ndiri kutsvamana pana mhepa ndiri kutsvamana pana mhepa Chizizivai, kuti vimpai, iye vimpai wacho Anotobvawo kumba kune vanhu Anotobvawo kumba kune vanhu kuti hecho chimandara chedu Asi achangobva kutemwa nesando Isu tinoona togara totanga kumangara zvedu Aiwa zvegens Asi mhosva kufamba nebenz Asi mhosva kubvama regens Achinyanya kunakwa nejesu Anyanya kunakwa nejesu Aiwa anyanya kunakwa nejesu